Megs, ayy. Michael McGee, Michael Max. Hanging on my TTT. So, love no guy chi. Chino Bururuka, Chino Maratano. Wagazama Kandrambia, Gazra Maratano. Bacha sungwa pano pasi ndo cha sungwa nekudenga ama zwa Jesu hazvina mugano. Takavaudza kuti takubaya ne win. Anogobaize wangu akasharopodzwa masini. Hanzi madhakwa ne jean. But let's be honest here, pana sina dream. Handisi kuzodona ndo zvandikazviudza inini. Cause obo my nights handisina kurara. And obo my guys akatondivhara. Vamwe vandaiti ndo vangu vakazondirova zvambo. Ah mai wezvangu jama ndakadzidza wangu kuti mu life aripo my choices acha make a tega. Masawira nungubatika kana watenga yega. Once mukombe wadzika vanokusiya wega. Be careful wangu, unosekwa nema neighbor. Ndenge ndaka chikora zvangu asi ma comments enyu vanhu. I swear to God, zimba rinoda controversy wangu. Hanzi teaser stable wangu, uite zvako wega Michael. Ah, unotoshaya chicha ita madaiso. Vari kuziva kuti paita unit paita power. No one is perfect, munhu wese maara nechikoward. Inini na 10, we don't call each other friends. But we call each other family cause to test it every hour. When I was on my low up, I know one I need advice. Now everywhere I go, they're pretending like dreamer guys. Vakusho wakonsen, varugu chiva fame. Wangu, hanpiwe carrier guidance ne muna singa sen. Zengo tere rai manzi maga chila odzimba dzenyo. We never get moved, yes mucha zvimba henyo. Aiwa mucha zia henyo, ndaka fitawara ku high school ndina ubenyo. You can fit inside my shoes, we don't wear the same size. Vano zvizivira vese vakandita buys. Now I don't care, chero ndikanzi ndashaishai. As long as ndichimuka ndiri mupenyu nchiti kwaedza. Tiri kudhonza simbi wangu, dzinorwadza moni. Hapana chekuvanza apa, iri pachena mbonje. Dai ndaisaimba pamwe ndaitori madonje. But tarina ndinaro, iraiswe haringa ponje. Wanga told myself kuda ndifensi na bima. Ena ndifensi na imba, so my plans ndaka skima. Vedzinza varipo vanokanda imwe yerima. Veropa mabinya, ukama weginya. Each man for himself, then God for us all. Sometimes tiri kusimbiswa nevaya vanotishora. As long as vabo, as long as papa bane dora. Vodzokera dzimba dzavo, social media votitrola. Aiwa boys ihora, undercover moves, sakutofambira musora. Paparazzi haifadze iyi msangotora tora. Havashaye 102 vanenge vachitoongorora. Vatoongorora. I'll be tryna make the cash move. But they just wanna see me walking with my lace loose. Mina matandrega ino wounds a breakthrough. Vano havana love, ava ina ndisi Jesu. Saka ngava gone, ane ngava gone vesa.